Vateveri veDynamos vari kubvuma kuti panguva ino vanga vasingade kusangana neFC Platinum iyo iri kurwira mukombe wekasolaga Premier Soccer League. Asi semarongerwo akaitwa mitambo, mutambo uyu unofarira kuenderera mberi. Zvikwata izvi zviri kusangana mumandava stadium mangwana. FC Platinum iri pamusoro petafura yakatungamira ngezi nemapoints maviri panguva iyo Dimbare iri muhondo huru yekurwisa kuramba iri PSL. Zvikwata izvi zviri kupinda munhandare zvekare. FC Platinum ine murairidzi wayo wenguva refu Nobeni Mapeza, apo Dynamos ina Lloyd Chigove uyo ane mazuva matatu chete achangopinda basa kwadzingwa Lloyd Mtasa. Mamiriro akaita zvinhu ari kuratidza kuti kugona kunenge kudada iri kutanga iri pamusoro sezvo iri pamusha, uyezve iri kuratidza kuti mumba mayo mune runyararo pane veDynamos. Mushure mekurohwa 3-1 netriangle pakati pesvondo, uyezve nekuona utungamiri hwayo iri pamusoro uchidimburwa kusvika pamapoints maviri, kugona kunenge kudada haisi kuzoita tsitsi neDimbare. Asi muteveri weDimbare vaWashington Zvwakinyu vayambira kugona kunenge kudada.
Ndikuona mangwana tichivarowa ivo ngavasatidherera vachifungidzira kuti vachatirowa pesa pamakore sarongotirowa, asi mutambo wemangwana tiri kuvarowa nemaproblems edu atinawo, asi gemu ramangwana tiri kuvarowa.
FC Platinum iri kuziva kuti ikatsvedza neDimbare ngezi ikarova Blue City mangwana zvekare inobva yasara nepoint imwe chete. Muteveri wengezi vaSolomon Mushangwe vanoti havasi kutarisira kudonedza mapoints panguva ino.
Isusu panguva inei hatingarohwe netumatimu tudiki, nekuti tingatotikanganisira mapoints chedu isusu chete, kungotuchecheudza chete tosiya twakadaro.
Asi mutambo uri kunyanya kutaurwa nezvavo nemhuri yenhabvu ndeuyo uri munational sports stadium nesvondo, apo Highlanders iri kushanyira Capes United. Mimwe mitambo iriko yakamira seizvi: Mugovera Black Rhinos vs Triangle, Harare City vs Chicken Inn, Shondo Chapungu vs Shabani Mine, Herentals vs Mutare City Rovers, Blue Chips vs Natirat. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.